achitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamwe nemapurisa nhasi muHarare vakazembe vati hurumende yaudza mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo uye kuti vasunge vose vari kuita mhirizhonga pasina kutarisa kuti vabuda mumba mani kana kuti vanobva kubato ripi.
Tapa masimba tataura naComissioner General wePolice vamatanga kuti wese apara mhosva ine zvekuita nemaelections atakatarisana nawo emusi wa23 Nyamavhuvhu gore rino ngaasungwe, ngaaende kuchitirongo, ngaaende kumazita redzimhosva.
Vakazembe vati mapurisa haasati okwanisa kubudisa mazita evasungwa nekuti zvinogona kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuitwa. Zvichakadaro mhirizhonga munyika inonzi iri kuwedzera apo kwasara mazuva 10 chete kusvika musarudzo. Vemapato anopikisa vachiti vatsigiri vavo vari kurohwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezanupf. Mutauriri weTCCC vaGift Ostalo Siziva vati mhirizhonga iri kukwira kumatunhu akaita seMasvingo, Harare, Midlands pamwe neManicaland, uko kwakarohwa vatsigiri vavo vakawanda nezuro uye mudungu wemotokari dzavo dzaiva nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa wakatemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF.
Zvakuratidza kuti ZANUPF iri kuvhunduka, vari kutya. Ndosaka muchiona vatanga mhirizhonga kuda kupwanya mota dzedu, kukuwadza vanhu, kumaruwa kuchizira vanhu.
Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko muZANUPF vafarai marapira vati bato ravo hariiti zvemhirizhonga uye panyaya yanezuro yekuGlenview 7 vachakamirira mapurisa kuti apedze basa ravo vozoti vopadivi ravo.
Ichocho chiitiko chekuti kwakatoitika musindo pakati kakashaya zvunhu zvisingatifadzi isu semhuri yeZANUPF nekuti mutungamiri wedu ari kukurudzira runyararo nekubatana.
Mapato anopikisa anoti TCCC neNCA mumasvingo ari kuti bato reZANUPF rine nhengo dzaro dziri kufamba nemidhudhudhu dzichiro vatsigiri nekushungurudza vatsigiri vavo kubhikita kwagutu nekwachivi. Vanoona nezvesarudzo muTCCC kubhikita vaJohn Mupanduki vati nhengo dzeZANUPF dzine zvimudhudhudhu dzinopfuura 20 dziri kugara pachikoro chekwachikuku dziri kushungurudza vatsigiri vavo.
Kuno kubhikita zvinhu hazvina kumira mushe. Kunyanya kubhikita East kune vanhu vakauya nemamotabhike vanosvika more than 20 vari kurova vanhu vakapfeka regalia yeTCCC nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeTCCC vari kurohwa.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri weNCA munyika uye vari kukwidza musarudzo dzenhengo yeparamende vakamirira bato ravo iri kubhikita West vamadhog Chivasa.
Sebato reNCA riri kukwidza riri kubhikita, tiri kuti zviri kuitwa izvi hazvisiri pamutemo, zvifaniri kunge zvichiitika uye tiri kukurudzira vanhu kuti vasachichidzirwa kunzi kwanzi vavhote reZANUPF.
Kwagutu nhengo yeTCCC iri kukwidza musarudzo dzeparamende kugutu East vaGift Gorese vati motikari dzavo dzakadzingirwa nezvimudhudhudhu zvisere zvaive nevanhu vaida kuvarambidza kuenda kumusangano wavo.
Tizakakomana nezvimudhudhudhu 8 vanofungidzirwa kuti ndeve ZANUPF vakabva vatanga kudzingira imwe mota yedu yeyelo, and is it not enough, vese vari 8 vakadzingirira vachidzingira vakomana ndobva vatiza nekukembe emapurisa.
Asi mutauriri weZANUPF mudunhu reMasvingo vapepukai Chiwewe vati bato ravo harisi kuziva kuti vane zvimudhudhudhu ava ndivanani.
Avo vamuri kuti vari kufamba nezvimudhudhudhu avo hativazivi, hatina vanhu vedu veZANUPF vatatuma mumadistricts edu.
Mutauriri wemapurisa muMasvingo inspekita kuda kwachedhewa vati vanga vasiri muhofisi uye hasati vanzwa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya, munyori wesangano revakarwa hondo yerusungunuko vaDouglas Mahia vati vari kutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nebato ravo reZANUPF musarudzo dzegoreri. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzavo muchinoi nhasi, vaMahia vati sangano ravo riri kuronga kuunganidza vanhu 2 million vachafora mumigwagwa yeHarare munguva pfupi inotevera vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vaMnangagwa.
Zuva kana zvaita kuti tese tinofanira kuya kuHarare, toda kuisa 2 million muHarare. Vakamotibvumira chete 2 million.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti kukwira kuri kuita mhirizhonga kunogona kukanganisa sarudzo zvinozoita kuti dzisatambirwe nevamwe zvakanaka. Zvichakadaro mutsinda weAmerica muZimbabwe wati uri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamberi pesadzo dziri kwomwedzi uno. Mumashoko avaburitsa patadimutande reX iro raimbozikamwa nekuti Twitter, muzinda uyu wati unokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti asimbise nyaya yerunyararo mumashoko pamwe nezviito uchiti vana veZimbabwe vanofanira kubvumidza kutsvaka rutsigiro murunyararo. Nakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.